chekwata iki chadamburwa neinning nemaranzana negumi nematanhatu pamusha izvo zvasiya vanotevera mutambo uyu vaine mibvunzo nekusimba kwemachevrons aya vatambi vezimbabwe vabudiswa vese munhandare vakanda maranzana nemakumi matatu nemana chete izvo zvasiya vari pasi pasi zvachose kubvira pakatanga mutambo uyu nezuro zimbabwe yakakanda maranzana nemakumi manomwe nematanhatu nezuro asi pakistan yadarika apa ndokukanda maranzi mazana mana nemakumi maviri nematanhatu mukutevera nhasi zimbabwe yakwanisa maranzana nemakumi matatu nemana ayo abatanidzwa neane zuro 176 ndokutadza kusvika pane pakistan chanyanyoshamisa ndechekuti mutambi wezimbabwe akanda maranzi akawanda tarisai masakanda aita maranzi makumi mana nemaviri chete panguva imwe cheteyo forward ali wepakistan abuda nemaranzi zana nemakumi mana kubva mumutambo mumwe cheteyo korohwa kunoshoresa kudai kwauya mushure mekunge zimbabwe yakatatarika apo yakanotamba neafghanistan kuunited arab emirates mutevero wemutambo uyu vashingirai miti vati havachabvunzwa kumba kuti zimbabwe yatamba sei asi kuti yadyiwa ngani
vemasapotas ecricket cricket toera zvikuru asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni takutongobvunzwa unzi dedi nevana yadyiwa ngani zimbabwe cricket nhasi
vamiti avo vanga vachiona mutambo uyu pachivhitikiti vati machevrons anoda kugadziriswa zvakasimba zimbabwe yakatarisana ne 2022 World Cup
pane basa rekuti vaiite chero chero either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu asi kana yadzikwa vamwe kuwedze vanhu vanoti gonei chakawanda chaizvo muno munyika 30 million
mutambi wepakistan asad ali ndiye atamba kudarika vatambi vese mumutambo uyu ndokutambidzwa mari inoita iyo mazana mashanu emadhora ekuamerica zvikwata zviviri izvi zviri kusangana zvekare mumutambo wechipiri wematest uyo uri kutanga musi wechishanu ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati